Agricultura china, Rosa, yo decía, bueno, no se va bien. Porque ellos, Maris, tenga chitambira. Papá también, pues, si es a 24. Maris, tenga chitambira, tenga chitambira, tenga minimum of $500. And $500, this was in US dollars. So right now I want to get there is a $500 idea to keep saying to the EU. She can put the sale my US dollars margin, of which my US dollars are charged our meeting, then say you are pushing a Mario, the $500 that she's saying to the it's now $80 to get a quick convert of my US dollars because it's too so. Of course, I want not now. I reach about to the government. And then my minister, my good minister, Mr. Mavima, is saying, no increment for teachers. What about increment, really?
Munoti ne mashoko ala mavima iwaye kuti hakuna kutariswa kwemari dzamunotambira kuchaitwa.
Ipapo pari kudzirwadza zvingireti. But still, tinokumbodza, even if vakada kurevhiwa, tikati tiri kuti rezvimbirwei mari yedu ikai, vakada kurevhiwa in bond note, haina zvainokuitira. Market yedu iri kutaura US dollars. Sakadai zvaibvira. Bond note yeyo yavo kana vachikwanisa kuidzorera kasa takapromisa navamangu zvekuti it's 181 and ikatadza yauresign. Ndobva tibuda. Ivo kana vachida kutipa mari yedu ngavatipe in US dollars. Kana vachiirivhiwa ngavairivhiwe in US dollars. Vakairivhiwa futi in bond note. Even ndikapiwa 1000 naira. Handingati ndikupiwa $30, $500 ne $80. Even ndikapiwa 1000 ndinechi ine 1 cedis.
Zvino sevarayiridzi muri kuti zvoitwa sei kana vakaregedza kuteererawo zvichemo zvenyu zvii zvamuchaita
varayiridzi tikuti isusu hatishuviri zvachose kurega kudzidzisa vana nokuti vana vatiri kurega kudzidzisa havasi vamangunji havasi futi vaminista vaminista futi vanotaura behalf of the finance ministry havasati profesa havasati vataura nesu pamwe pamwe vane zvavanoda havo kutipa but ivo vatomira vakati aiwa inamamoedzeri saka tachingoshinga kuti dai zvabvira hatidi kusvika patinoregera kuticha vana nokuti vinow kuti vana vatiri kuregera kuticha havasi vavo vana vebesi aza poor leg vari kushupika vana vari kurezoruta into prostitution and the prostitution yacho tari kupiwa chacho it's next to nothing and at the end tiri kureva kuti generation yekuteera hakuna tiri kusvikepi